This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 25, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bato reNational Constitutional Assembly ronyunyuta kuZBC richiti nepfenyuro iyi iri kuita rusarura pakuburitsa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvofarira danho ratorwa nehurumende yenyika iyi rekupa mvumo yekugara munyika iyi vakanga vambonyimwa mvumo yekugara.
Vamwe vanachiremba voenderera mberi vachiratidzira vachiti gurukota rezveutano vadefuti parirenyatwa vasiye basa sezvo vari pavanhu vakanokora muhomwe Premier Service Medical Aid Society.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA ranyora tsamba yenyunyuto kune pfenyuro yeZBC richiti iri kutyora bumbiro remitemo nekungoburitsa misangano inenge ichiitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanotungamira bazi reWomen's League muZANU PF. NCA inoti amai Grace Mugabe vari kushandisawo misangano iyi kunyomba uye kutaura mashoko anogona kukonzera ruvengo munyika. Bato iri rinotiwo rinoda humbowo hwekuti amai Grace Mugabe vari kubhadhara mari here kana kuti kwete yekuti vabude panepfenyuro.
Asi mumwe mukuru kuZBC watataura naye asina kuda kudomwa nezita ati amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika uye vanofanira kupiwa mukana wekubuda panepfenyuro. Atizve vari kubatsira hurumende nekugovera vanhu matarakita nekudaro hazvisi zvemapato ezvematungirwo enyika. Asi mapato anopikisa munyika kusanganisirawo sangano reSADC anogara achigunun'una kuti ZBC inonyanya kutsigira bato reZANU PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa kuti tinzwe nezvedanho ravatora.
Isusu tiri kunyunyuta nenyaya yekuti ZBC iri kunyanya kubudisa nyaya dzeZANU PF, iri kunyanya kubudisa misangano iri kuitwa namai Grace Mugabe first lady. Saka tiri kuti panyaya yekutsvagawo news ndidzo dzega here dzingange dziri news dzavari kungowana pane zvinhu zvese zviri kunetsa nyika, matambudziko ese ati kusangana nawo vari kukwanisa kungobudisa news idzi. Uye isusu tiri kunyunyuta kuti aiwa mabudisiro avari kuvaita pane here zvavari kubhadhara kuZBC, kana pane zvavari kubhadhara kuZBC. Tiri kuti vanga vachiratidza kuvaZimbabwe kuti imari iri kubhadharwa neZANU PF kuti vange vachingobudisa amai Grace Mugabe chete pane venyuro dzavo uye paterevhizheni yavo.
Asi pane chakaipa here pane zviri kutaurwa naamai Mugabe?
Ya, tiri kuona kuti pane zviri kutaurwa naamai Mugabe hapana kana chimwe chete chatiri kuona sekuti chirinobatsira nyika yeZimbabwe. Iye zvino vana veZimbabwe paari vanenge vachita kuti kana vachinge vachitarisa news dzavanenge vachiona paZBC kana dzavanenge vachinzwa paZBC vanenge vachitarisira kuti vanzwewo nyaya yekuti zvinhu zviri kuvaremera mukurarama kwavo zviri kugadzirwa sei, vane chavangawanawo here, pane pfundiso here ingauyawo kwavari. Zvino chatoona isu ndechekuti vanongoona amai Grace Mugabe vanobuda, pavanobuda pese hatisati tambonzwawo kana kuona chinhu chimwe chete chatingati ichi chine chekuita nekuti nyika yendenge ichindira mberi. Tinongovaona pavanobuda vanenge vachinyomba vamwe vana veZimbabwe. Tisinganzwisisi kuti kunyomba kwavo vanenge vana veZimbabwe ndizvo zvingagadzirisa here matambudziko ese atinawo muno munyika sevana veZimbabwe.
Ko, mukasapindurwa zvinokugutsai, pane matanho amuchatora here?
Chekutanga chatoita ndechekuti isusu tichaita kampeni seNCA yekuti titongofamba zvedu tichitopodza tichiudza vana veZimbabwe zvakashatira nepfenyuro iyoyo. kana vakasatiteerera tinofamba tichidzana nezimbabwe zvakashatirwa nevenue yavo zvakashatirwa televizheni yavo uye isusu tinokwanisa futi kufamba tichiudzana nezimbabwe kuti vasati vombobhadhara zvavo malicense ezbc
mutauriri wenca vamadhoc chivasa vari parunare muharare
Sangano reGlobal Zimbabwe Forum rinoti riri kufara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende yemusouth Africa rekuwedzera mazuva ekuti vanhu vaende kunotora magwaro anovapa mvumo yekugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Magwaro aya ari kupiwa pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permit kana kuti ZSP kusvika musi wa31 ndira wegore rinouya. Sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vanoti kuwedzerwa kwenguva yapiwa vanhu kuchabatsira zvikuru sezvo vakambenge vanyimwa pakutanga vava kupiwawo magwaro aya. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaChikowero pamusoro penyaya iyi.
No, isu tinozvitandira nemufaro because kubva patanga tichiita misangano neHome Affairs ndo hondo yatatsingorwa kuti nonguva yamakapa vanhu chienderana nemaringe nemarongero akaita zvinhu kuti iko zvino vanhu vaakuaplya online vazhinji havana ruzivo rwekuti online inoendwa sei vanotoda kutanga vatsvaka kana kuenda muinternet cafe mavanonobhadhariswa kuti vaitirwe zvinhu izvozvo so zvinotora nguva yakareba zvikuru than time yamakavapa asi ivo vanga vachiramba havo vachiti no isusu tinongogumira patakakuudzai inobva vambotisudurudzei bichana mazuva apfuura inobva vaisa pakupera kwemwedzi unoyu asi musi waNovember 4 takanga tine musangano mukuru wenational all stakeholders yedepartment of home affairs patakanga tina chief director wemarefugees and asylum seekers achitipawo nyaya yekuti vaakutarisa pamapemits anga akarejectwa ayaya vaakumaita revisit kuti vaone kuti havagoni kupa here vanhu mapemits vanga vasina kurejectwa zviri pamutemo.
Asi muri kuona izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvichibatwa sei pari zvino, takanyanyotarisa vakamirira iwaya maZSP vasati vanyatsoziva kuti vakawana here kana kuti kwete.
No, chinoitika nechekuti kana usingazivi kuti wakawana here kana kuti kwete asi uine umbowo kuti wakamirira bepa iroro, aiwa haubatwi zvakaipa. Vanhu vane dambudziko ndevaya vakagara vasina kumboapply ZSP, ndevaya vakauya mumasure meZSP. Remember ZSP ndiye muna 2010 December. Ivavo ndovekuti ukaenda paeach police station unowana varipo vakavharirwa vachinzi vakamirira kuenda kulinjera. Ukaona mota yemapurisa yakangozara vanhu kumasure, ukangotawo mukana wekutaura nepafenzi paya paya kuti ndeipi ndeipi, avanobva vatokudaira kuti handei blaz tabatwa tiri kuenda kupolice station kana kuti tiri kuenda kulinjera. But ivavo ndivavo ava vari mubrachati reZSP for now kusvika mukupera kwa2017. Ava vachiri nanhu, vachiri kufema nekurara dzinouya.
Sachigaro veGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vachitaura vari muSouth Africa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington.
Kuratidzira kwavana chiremba vePremier Service Medical Investment varipasi pebazi rePremier Medical Services varipasi pePremier ndinodzokora zvakare varipasi pePremier Service Medical Aid Society kwapinda muzuva retatu. Vamwe vana chiremba vanoti vave nemwedzi inopfuura mishanu vasati vabhadharwa. Izvi zvapa kuti sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association risimbise kuti gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vadzingwe basa. Pane mashoko ekuti kunyange hazvo vana chiremba ava vasiri kubhadharwa, Dr. Parirenyatwa vanoshandawo sachiremba vainge vapiwa mari yavasati vatomboshandira. Hatina kukwanisa kubata Dr. Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo. Asi sangano reZimbabwe Teachers Association rinoti nhengo dzaro nevamwe vashandi vehurumende vanorapwa navana chiremba vakakanda mapadza pasi ava vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo zvimwe zvipatara zvakawanda zvagara zvichiramba makadhi ePismas. Mukuzaya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwewo divi ravo.
Tinonyanya kufetwa nestrike ya incident. Ndipo pangi tokwasa ongi tokurapa. shansa medika wa ADN. Asipari zuna, kisa kwa ntukura hapa, na kiti pisi na kia gara ya kutu ngura mkau, na wangu nana chiri mba waru kura jitu, mjino vipata ya ibn lehuru mende, pisi na kia gara ya kutu ngura mkau. Saka tangata kutu ngura mkau, saka ngu tenda, mkuno ratu kwa uku matini, kine vipata ya, zeprimi hezo. Zuna waizu mangi za, nana chiri mba, nana mkutu, ni wangu wa sani, wa aktora wa mabasa. Saka, si, sewe sema fizu, sewa, sema memba, sewe pisi na, tingati hapa katika Europe and the hard place. Atina kata kwa sange tisuko rapka. Minya yesu kifika yesu.
Ndezipi zipatara zanga zichi rapa wanu za murugu taura yesu?
Kare zipatara zakeda sana West End, Mwarare, kubindura zakeda sana Sashi, Kweru, zakeda sana Claybank. I think zipatara zaka wanda. Zanga ziru kuonwa. Ni investment arm, ino zi PSMI. Ni maklinik, ino maklinik aga tegeshera, mbabu mwosi, yu premia. Ndoko wanga kuru kurapka. Wanu wosi, ndoko wanga kuru kurapka, sara kuru kurapka.
Muchiri kumira erenere kuti Dr. Parare Nyatwa gurukota rezveutano vanofanira kumiswa basi.
Hatina chekuti tingati pane chachinja. Tingatoti zvatoo makozi edu kuti vamiswe basa kuti vadzingwe basa atowedzera. Nekuti sandisi tega nawo vanachiremba vari mugovernment vari kudaro. Even vanachiremba vavakushanda kumaprivate kuva kuti ah. Makurukote urumendi kunyanyanya waparari nyatu nini ya yukuti wakato boi impliketo kuzi wakapo wa mari iye chikweret kana kuti mari kitu wachafu ita wachitosa turu ukurapa wani ime kambani inoto vika nunga kuzi rumbuda pache noti yaka broka sunero dhari pache uote wakitu kaipapo saka tingato jimine ye pri chinoto unanyo uwezi kaji ah bae za chikuru mizi kwa shumitua wambu misuka basa kukurukote kwa shumitua kiti ndipatire wano wanibia shumitua wane utano.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vari kuyambira kuti mhirizhonga iri kuitika pakati peIsrael nePalestine inogona kusvika pakutadza kupera. VaKerry vataura mashoko aya mushure mekushanyira nyika mbiri idzi vachitaura nevatungamiri venyika idzi. VaKerry vataura mashoko aya mushure mekusvika kwavaita muBoston vachiti America iri kukurudzira Israel nePalestine kuti dzitore matano ekuona kuti mhirizhonga iyi yadzikiswa uye mativi maviri ose aratidze kuti akazvipira mukuona kuti paitwa wirirano.
Gurukota rinoona nezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov nasi vati kudonetswa kwendege yehondo yemuRussia neTurkey kunenge kunoratidza kuti nyika iyi iri kuda zvekudena, asi vati Russia haisi kuzoita zvehondo neTurkey. VaLavrov vati chiitiko ichi chichapa kuti Russia itarise zvakare ukama hwayo neTurkey. VaLavrov vabva vakanzura rwendo rwavo kuTurkey nhasi, asi vanonzi vataura negurukota rezvekunze kwenyika yeTurkey. Vaviri ava vakawirirana kuti vaite hurukuro mumazuva anotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuNew Zealand zvichishanda pasi pesangano reZimbabwe Rural Schools Library Trust zviri kuunganidza mabhuku ekubatsira zvikoro zvekumaruwa zvinoshupika. Vari kutungamira chirongwa ichi vaDryden Kunaka vanoti urongwa hwavo huri kutambirwa nemufaro muzvikoro zvavari kubatsira, sezvo vana vakavanda muzvikoro izvi vasina mabhuku ekuverenga mumatura ezvikoro kana kuti malibrary. Vakunaka vanoti pane vanasikana mapashka verudzi rwechiIndia vari kuNew Zealand ikoko, pamwe nemwanasikana wavo Ropafadzo, avo vakaunganidza mari inoita mazana mashanu emadhora iyo ichatengeswawo mabhuku kumusha. Vakunaka vaudza Studio 7 kuti izvozvi vane urongwa hwekutumira kumusha mabhuku akaunganidzwa kwavari ikoko.
Ndakauya kuno kuNew Zealand muna 2005 uyezve ndakadzidzira basa rehulibrary ndiri kuZimbabwe. Saka ndauya kuno kuNew Zealand ndakazoona kuti vana vekunoku vanoita mabhuku ekurasa, yeti kumusha kwedu vanoita kutambura nemabhuku mune zvimwe zvikoro zvakawanda kazhinji zhinji zvekumaruwa havana mabhuku saka ndakafunga zano rekuti tironge sangano rinonzi Zimbabwe Rural School Zebra Trust sangano iri rakamirira kuti ritsvage zvokuverenga zvevana richitumira kuZimbabwe kuti vana vari kuZimbabwe vaonewo chokuverenga
saka raane nguva yakadii sangano iri raumbwa
sangano iri rakaumbwa kuZimbabwe muna 2012 takarejista musi wa 27 January 2012 saka the same time next year tenge taane 4 years rakazoumbwa kuno kuNew Zealand muna 2013 saka tirikuedza kuti tivambe boka yedu kwese kwese kunogona kukwinya vanhu vane shungu dzekuti vabatsire kumusha kuitira kuti tiite mushandira pamwe vanhu vari kunze vese kuti tibatane mukuedza kuti titapudze dambudziko rekushomesa kwemabhuku kuZimbabwe
saka munenge muchitumira mabhuku here kubva munyika dzamunenge muri idzodzo kana kuti munongoti mabhuku anowanikwa kuZimbabwe chete motumira iri mari
zvese pane mabhuku mamwe asingawanikwe kuZimbabwe zvakafanana mabhuku ari scientific mabhuku ebiology mamwe acho haanyorwe kuZimbabwe saka tinotora mabhuku atinowana kuno kuti tichitumira kumusha uyezve kudai taona mari yakawanda taitsvaga futi mari yekuti titumire mari kumusha yotenga mabhuku akanyorwa kumusha kuitira kuti vana vazivo zvinhu zviri muenvironment yavo pari zvino izvi tine container yemabhuku yamirira kuenda kumusha taitsvaga mari nguva yese because takapiwa mabhuku akawanda zvikuru nemanew zealanders kunoko saka taachiunganidza mari yacho zvinezvi yavepo kwasara kuti tapike zvakanaka mabhuku aya aende but at the same time tine vanawo vamwe vakangobvawo from nowhere vakangobva kuti tine nyaya yakadai handikubva kuti ivo chi tichaunganidza mari $500 yekuti titumire kumusha kutenge mabhuku akanyorwa kubva kumusha apiwa vana vechikoro chimwe chinenge chakusarudzwawo chekuZimbabwe saka mari iyoyo yavepo
asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kutambira sei kurudziro yenyi
ya vashomi vari kutambirawo nyaya yacho kuno kuNew Zealand uku idambudziko guru kwazvo mazimbabwezi vari kunoko vakatiwandei asi vakaisawo musoro mazviri pamwe havasvike 20 asi vekunoku maNew Zealanders ndovazhinji vari kunyanya sapota chirongwa ichi asi ndofara zvikuru kuti pane vashoma ivavo vechizimbabwenzi vakaita se vakaionawo chekuita nezvazvo ndinofara kuti dai vangoramba vachisingirira kudaro pamwe vamwe vavo vanozoita se vanozoonawo kuti zvinhu zvinosimudzira nyika yedu
ko iko kumusha zviri kutambirwa sei
vanhu vari kufara zvikuru sezvindareva kuti tine rimwe boka riri kumusha sofa ndoka tine zvikoro 12 zvati zvawana mabhuku edu ende vanhu vari kufara zvekufara zviyezvi
avanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri kuNew Zealand vadryden kunaka vari parunare kuHamilton kuNew Zealand kwakare nestudio 7
rimwe sangano rinomirira vabereki vane vana vasinganzwe kana kuti matsi Red Deaf Zimbabwe Trust nasi raudza paramende kuti vana vazhinji vasinganzwi havasi kuenda kuchikoro munyika sezvo zvikoro zvisina varayiridzi vane ruzivo rwekuvadzidzisa Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera
vachipa humbo maererano nematambudziko anotarisana nevana ava kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo imwe nhengo yesangano iri amai Barbara Nyangairi vati zvinosuyisa kuti vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana havasi kuenda kuchikoro vati kunyange zvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana vari kuenda kuchikoro havasi kudzidza zvakanaka sezvo vari kudzidza pamwe nevamwe vana uye zvikoro zvizhinji zvisina varayiridzi vanoruzivo rwekudzidzisa vana ava
Teachers who are teaching deaf and hard of hearing children do not know how to communicate in sign language.
Varayiridzi vari kudzidzisa vana vasinganzwi havazive sign language. Maticha mazhinji aiziva sign language akabuda kunze kwenyika. Saka vana ava vari kutomanikidzwa kutaura kwavasingagoni.
Amai Nyangairi vati kunyange hazvo pane madura manzwi evana vasinganzwi akanyorwa haasati ave kushandiswa muzvikoro uyewo varayiridzi vazhinji havakwanisi kutaura nevana ava sezvo vasingazive mutauro wavo kana kuti sign language vati chikumbiro chavo kubazi rezvedzidzo ndechekuti mutauro wemaoko ushandiswe muzvikoro zvese uyewo kuti zvikoro zvevarayiridzi zvidzidzise varayiridzi kuti vakwanise kudzidzisa vana vasinganzwe. Mumwe mukuru mubazi rezvedzidzo yeprimary nesekondari vanoona nezvezvirongwa zvemutemo vaPeter Muzavazi vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubazi ravo uye vati chinangwa chavo ndechekuti kutanga gore rinouya chikoro chega chega chive nemurayiridzi anodzidzisa vana vasinganzwi kana vanorarama neumwe urema. Imwe nhengo yesenate inomirira vanhu vanorarama neurema, amai Anna Shiri, vati zvinosuwisa kuti vana vazhinji vanorarama neurema vanoshaya mukana wekuenda kuchikoro asi vaine njere.
Tinoda kurarama pamwe chete nevanhu vakaremara tichikurudzira mhuri kuti kana kwaitwa mwana wakaremara, that's a blessing in disguise, yamapiwa kumhuri iyoyo nekumhuri kwekwangu zvandakaremara 20 years back. Achieve a lot.
Zimbabwe ine zvikoro zvinodarika zviuru zvisere nemazana mashanu. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vaChinga Dube vabvunzwa muparamende kuti sei bazi ravo risiri kushandisa nepfenyuro dzakaita seStudio 7 kuti ritaure nevakarwa hondo sezvo nepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation dzisiri kunzikwa munyika yese. VaDube vati pane nzira dzakawanda dzekusvitsa mashoko kuvanhu ava dzakaita senepfenyuro dzakasiyana-siyana pamwe nemapepanhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa rusarura runonzi ruri kuitwa neZBC pakuburitsa misangano yebato rimwe rezano PF zvikuru iri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vamwe vachinyimwa mukana uyu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mundau dzedu dzemitambo, vatsigiri venhabvu munyika vatarisana nemamwe machikichori eBattle for Zimbabwe makundano e2015 Castle Lager Premier Soccer League asati asvika kwamvura yacheka makumbo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere.
Nhandare yeBabafield Stadium ichange ichitamba dzimbo dzeBoso neDimba rezvekare gore rino mushure mekunge zvikwata zvine mukurumbira izvi zvapiwa mukana wekusangana mumakwikwi emasemifinals emukombe weNet1 Easy Call Cup. Izvi zvinotevera kubatanidzwa kwaitwa zvikwata izvi mangwanani ano, izvo zvasiya mamwe machikichori emutambo ari pakati pechikwata changotora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League cheChicken Inn neCapes United. Kunyange hazvo zvanga zvafamba nepamwe, makwikwi aya anga achingowana mitambo inonakidza sezvo zvikwata zvasara mumakundano aya ndeizvo zviri kurura panguva ino. VaRoadwell Tabe vekuPremier Soccer League vati mitambo iyi yese ichatambwa munhandare yeBabafield Stadium musi wa5 na6 zvita, vachiwedzera ivo kuti vePremier Soccer League havasati varonga kuti mutambo uchatanga kutambwa ndeupi. Zvakamira zvakadai, mubati wehomwe weDynamos vaWetuta Marechera vanoti makundana aya ndiwo asara zvekuti vari kutarisira kusvika mufainari nekutorawo kamari kuti vabatsirikane.
Hati kutarisira kuti tisvike kumafinals towina mukombe wacho. Sevanhu takaomerwa, munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu twatinenge tisina kuita sei.
Mutevedzeri wasachigaro weHighlanders vamweni mupofu vabvuma kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru, asi vachivimbisa kuti chikwata chavo chiri kuuya chakaveza mapfumo. Chicken Inn yanga isina mumiririri pamabiko aitwa eEasy Call Cup aya, sezvo vari kupemberera kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Asi mongororo wezvemutambo wenhabvu vaIvans Magwere vanoti vachiona matambiro anga achiita chikwata ichi gore rino apo vaisangana neCapes United, vanoona kunge Chicken Inn iri pamberi.
Chicken Inn ndoma machampions, saka maodds anofavor Chicken Inn, but somtambo webhora tables can turn the other way.
Pamutambo weDynamos neHighlanders vaMagwere vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi vachiwedzera ivo kuti nekudhererwa kwakaitwa Boso neDimbare makore ano hapana zviri kusanduka.
Mutambo weHighlanders neDynamos wakatiomei, but Dynamos inenge ingangowina.
Masemifinari aya ari kubva ateverwa svondo rinotevera racho nefinari iyo ichaitwa musi wa 18 zvita munhandare ichazoziviswa. Vachakunda mumakundano aya vachawana mari inoita iwo zviuru makumi masere. Vachakundwa vacho vachiwanawo zviuru makumi mashanu. Vachakundwa masemifinari vachawana ivo zviuru makumi matatu. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvina zvichiri kukwikwidza zvinotove nezviuru makumi matatu muhomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira.
Munyoro yekutanga anoti, maswera sei Studio 7 team kuri sei United States kuno kuzimu tiri kungogomera tiriko. Ndimhoreserewo sekuru Kimtoni wamiridza, sekuru Gutsa, vagari vose vemukapfunde nevatendi vose veevangelical church muZimbabwe yose. Ndini Obei Mudengezerwa kuHurungwe kukapfunde.
Mwanotiwo munogona basa vakomana veStudio 7. Ndini Esther Nyemba, ndinokwazisa blessings Shiri.
Mumwe anoti, makadii timu yeStudio 7? Ndinonzi Marufu, mwana wava Cuthbert Marufu Mashanda Siziva. Ndinotsvagawo hanzvadzi yangu inonzi Senzeni. Baba vaigara kumupopoma, zita ramai handirizivi hangu. Kana vakateerera, sisi ndifonerei panhamba idzi 077-896-2477. Namba idzi zvakare 077-896-2477. Ndingafara zvikuru kukuwana hanzvadzi. Ndimukoma Marufu, vari mwana wavakathvet Marufu Mashanda Siziva.
Mumwanotiwo, muri sei vashamarari veStudio 7? Basa munogona, rambai makadaro. I want to say happy birthday to my friend asvitsa 22 years nasi Peshi kwahonde uku. Aiwa, nesuwo kuno kuStudio 7 tinoti happy birthday kwauri iwe Peshi.
Aiva vateereri nguva yedu ndoyaita Shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hamanisha Mwari pano paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira paFacebook.
Chimbo zika nendangariro kambo paida moyo kubva kuna Tanga wekwaSando. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Bato NCA ronyunyuta kuZBC richiti nepfenyuro iyi iri kuita rusarura pakuburitsa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvofarira danho ratorwa nehurumende yenyika iyi rekupa mvumo yekugara munyika iyi vakanga vambonyimwa mvumo yekugara.
Vamwe vanachiremba voenderera mberi vachiratidzira vachiti gurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa vasiye basa sezvo vari kupomerwa pavanhu vanonzi vakanokora muhomwe yePismas. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndichitumirai zvakanaka vateereri
nenwenyu Blessing Zulu toksiya mina Chris Gande namavilas Mhlanganya huye munhau dzechirungu.